vari kutageta Zimbabwe nekuda kwemapolisi achirikuita ari mapolisi anoita kuti hurumende yedu inge yakabatana nevanhu vayo like previously takaita land reform program ndo yanga isingafaniri kunge ichiitwa vaifanira kunge vai vachitungamira varivo vachena vasingarasikirwi neivhura vakatora kumasateguru edu saka ndo pane nyaya yavo hombe mahuman rights edu tiri kufambirana neconstitution takanyora bumbiro redu romutemo 2013 ndo ratiri kutevedzera ka tiri kutevedzera nyaya yekuti vanhu ngavaende kumademonstration asi kana vaenda kumademonstration wozvibata kauri kudemonstration ikoko hombe kashuwa kuti vateedzera mutemo demonstration yako yakarejestwa kumapurisa iri kuzikanwa mapurisa ari pamwe chete nemi muchidemonstrata muchiita exercise constitutional right asi ikazenge yaa demonstration yekukwanya mashopu evanhu ikazenge yaa demonstration yekuluta nekuita zvisiri pamutemo mapurisa akava nekodzero yekuchengetedza mutemo ndo pavane zvenge vakubata kavanhu kana waramba uchitiza uchivi uchiramba kusungwa vanoshandisa minimum force saka hakuna chinonzi human rights abuse muzimbabwe manyepo evachena vanoda kudzoka munyika muno kuti vazotora upfumi hwedu vagogara matunduru zvavanga vakaita kare saka isu not that human rights abuse kana that human rights records is a non event it's not important kwatiri hatizitombozvitarisi insignificant wato hatisiri chinhu chatingagara pasi kuzodisikasa kuti vati zvakati nekuti who are they in the first place isu tiri nyika yakasununguka tinonzi zimbabwe hatisi america kana britain
asika inyika ndimunenge muchizoda kudyidzana nenyika idzodzo vamutodi
tinodyidzana pakuremekedzana tichionesana kuti imi muri nyika yakazvimiririra isu tiri nyika yakazvimiririra saka tinodyidzana tichirisetana
totarisawo imwe nyaya vari kutaura mugwaro iri ndeyekuti iyo vari kuti vamugabe mushakabhu vaifanira kutongerwa mhosva dzavakapara dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu
izvo tingatonga munhu ari muguva iri
vari kuti pavakabviswa ipapo vaifanira kutongwa
asi havana kutongwa ka ehe havana kutongwa nekuti nguva yacho yanga isipo hapana akasumudza nyaya yacho saka tine opposition munyika muno nemacivic organizations dai varivo vakasumudza kanyaya yacho saka ndiva kuti kune nyaya yavhurirwa amugabe kukoti hurumende yoona kuti zvine kodzero here kuti vatongwe amungati isusu zanupf takati aiwa mumwe wedu asi nyika veposition neveciic organization makadai makanyora mapepa ekuvasungisa